apanhei o pai tá pane lá caminho com a boca de tava me dar de cara tá tá bati muito iri momoano
a lá se por fara não vou dar o buti o ano já não vou ia na segunda terça tu já acho já largo de ano largo piwa plazi inonzi abolishment of office inova é para longe de para lá Maria está tuando aí but iwo wa pamoja pakashanda chipotiche kubiti uyi kutsaina imari private form ofiti section yakashandiswa inoshandiswa kuvanhu vanenge vachiretire vari 65
muri pavamwe vari kusara here kana kuti makaamiswa
ndati inini ndiri pakati pevari kusara
saka mungazivi kuti vari kusara vanenge vari vangani
vari kusara vari about 3000 vaka retire vanenge vari kuma 2,900 something
saka mari dzavari kupiwa dzekuenda pamudyandigere kana kuti dzamuri kuti dzeretirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari
nezuro vanhu vakaisirwa mari yaizvetei notice inova yanga iri kuma 1,400 something then papackage hapasi clear wozi pakangonzi takuwekerai mapensions enyu but rumali yaiti inenge iri kuma 9,800 something but vanhu vanga vari kutaiwa kamari yaifanira kutoita kana by 4 bozi kamiswa basa kusiri kuda kwedu bozi moyo hakuna munhu anganzi ari kuenda paretirement ne 30 years kana kuti ne 28 years bozi ivo vaiti vabva vatodzima nezidhari kuti iite ofisa kureva kuti vaabhonisha ofisi
vamwe vangade kunyatsonzwisisa kuti mayouth officers anoita basa rei mukoma takawira nekuti vamwe vanenge vanga vachiti aiwa vanongoita basa rekutsvagira zanup f rutsigiro ichokwadi here munenge muchinyatsoita basa rei munharaunda
hano ipapo vanga vemanyere mayouth officers basa ravo vane basa rinenge rakati kurei chekutanga ndechekuti vanobatsiridza vechidiki munyaya dzekuti vange vachitanga kuita maprojekt then nekunge vachivabatsira zvekare mukunyora iwo atinoti maprojekt proposal ekuti vange vachikwanisa kupiwa mari then nenyaya yekuvandudza nzvimbo tine section inonzi youth build zimbabwe yekuti vanenge vachibatsirana necommunity kana mine nzvimbo sei kana kuti magovernment institutions mune basa rinenge zvichida kuitwa sei kana kuvakwa muzvikoro mumavet veterinary offices mayouth vanoendapo vonobatsiridza munyaya dzekuvakwa kwenzvimbo idzodzo vachizobhadharwawo havo muzvikamu zvishoma zvasiyana nemunhu anenge akanatodzidzira basa ii nzira yekuda kuderedza dambudziko reurombo mune vechidiki then chechipiri vanobatsirawo zvekare kuti vechidiki vange vachivamobhiliza kuti pane kumirira nyaya yekuenda kumabasa vanofanirwawo zvekare kuenda kumavhitc kunodzidzira mabasa emaoko zvinova zvinobatsira kuti munhu kana abva ikoko anenge akwanisa kuita mabasa ekuzviraramira zvinouya kuburikidza nemaite ofisazi vanoenda paground vonotaura navo vachivaonesa kuti zvinovabatsira chii ndo zvimwe zvemabasa anoitwa nemaite ofisazi.